isusu maonere kuti tinoona sekuti urongwa hwedu hwabudirira zvikurusa nechikonzero chekuti kubva patakadeedzera action yekuti vanhu varatidzire kusafara kwavo nyika yese yakazvitambira takaona munhu wese achipombonoka zvikuru kuti finally pane vanhu vasimuka kuti vaite something about the situation in the country hongu nhasi zuva rakanga haro zviri slow vanhu vakanga vasingazivi kuti vanofanira kuti vasaende mabasa vanhu vadii asi tiri kuziva kuti vanhu vari kutsigira chirongwa and tinoda kuti tirambe tichiudza vanhu kuti aiwa shutdown itori oni ticharamba tichiita tichikurudzira vanhu kuti ngavaite zvatakataura zvekuti vambomira mabasa vambomira zvese kuratidzira vamunangagwa kuti takagumbuka zvakadii senyika by Friday vamunangagwa vanofanira kunge vaadresa nyika vachitaurira neruzhinji rwevanhu vachitsanangura kuti matambudziko akatarisana nevanhu vachamagadzirisa sei kana vasingagoni kumagadzirisa tavapa zveimwe option yekuti vanogona kusuduruka paiswe umwe tione kuti nyika ingagadzirisa sei
asika vamukwananzi tiri kunzwa kuti zvinhu zvangoswera zviri semazuva ose vanhu vachingoita mabasa avo sepasina zviri kuitika
mashoko ekuti zvinhu zviri kungoita semazuva ese haasi echokwadi mashoko ari kupembedzwa nevezanu pf vari kufunga kuti kuratidzira kwevanhu kwakundikana asi handi chokwadi iroro vanhu vaaratidzira vamwe havana kuenda kumabasa kune dzimwe nzvimbo vamwe vaendawo vanga vari musi wekutanga ka saka vanhu vanga vasati vaacoordinated saka tiri kuti vanhu ngavacoordinetwe zvakanaka mangwana vazive kuti hakuna munhu anofanira kuenda kubasa ende uyezve hatingatauri kuti shutdown yakundikana tiri kutaura shutdown ye1 week taita 1 day chete vanhu vobva vatomanya kuti shutdown yakundikana vanenge vari vanhu vezanu vada kudiscouragea ruzhinji rwezimbabwe kuti ruratidzire kunyunyuta kwavo nemamiriro akaita nyika
pane zvamunoona here zvichizoshanduka mushure mekuratidzira kwamuri kuita ikoko
zvinhu zvinofanira kuti zvishanduke ndava nyika ina kumira zvakanaka mhomho yezimbabwe iri kutsigira chirongwa chekuti timboratidzira sevana vezimbabwe kuti hatisi kufara nemabatirwo atiri kuitwa saka vanhu havasi kufara tiri kuzviziva kusabudirira kwechinhu nhasi hakureve kuti vanhu havasi kuchitsigira asi kunoratidza kuti zanu pf nemapurisa vari kutyisidzira vanhu kuti vasa-exercise kodzero dzavo